ndinoona sekuti kana muri kuti yapa nyaya dzepolitics ndinokurudzira vanhu kuti vaverenge news mangwanani ega ega uchitanga zuva rako nekuverenga news kuziva kuti zvii zviri kuitika kumba asiwo kuona kuti nyangwe tiri kuno kunze kunyanya vanhu vari kusouth africa vanokwanisa kuenda kunoregista kuti vavhote ngavaende vanoregista kuti vavhote information yeregistration yatanga kubuda saka vanhu ngavaone kuti vangagone here kuregista kuvhota vanokwanisa kudzokera vachizonoitawo run for office I think tasvika pastage yayekuti vanhu havafanirwi kungoti mapoliticians akadai kana kuti vakaita sei isusu vanhu takufanira kuti tive engaged tichiparticipata mupolitics yacho chaiyo kuita mapositions nekuti vanhu vanogadzira mutemo kana vasina nhamo dzakafanana nedzako hapana pavanoita mutemo inosolva nhamo dzako iwewo because havadzizivi saka isusu since tirisi tinoziva nhamo dzedu tinofanirwa kutoita more than just talk pakutoda action
ko kune vasiriwo mune zvematongerwo enyika Dr. Dendere zvii zvamungavakurudzirawo
ini ndinoudza vanhu kuti Zimbabwe is a good place yekuita business kana usiri kudaita zvematongero enyika uri munhuwo ari kufunga kuti ii manje ndiri kungoramba ndichitumira mari kumba kodai ndatangawo kabhizinesi kangu tikatarisa vanhu vazhinji varidzi vemabhizinesi iko zvinokumba machinese migrants vari kuuya kumba ndo vanhu vari kuvhura mabhizinesi avo achibudirira saka zvimwe chetezvo isusu semazimbabweans tinofanira kuti titsvage pedu patingavhure mabhizinesi and kwete kungoti uvhure bhizinesi tikawanda vanhu vakavhura mabhizinesi tikatanga maassociations edu tinotokwanisa kupusha policy tichinje mapolicies anoaffecta trade and investment titangawo kutaura nyaya dzecorruption tichipusha even police even hurumende because hurumende inoda mainvestments munyika handisi kungotaura sean academic ndiri kutotaurawo semunhu ane mabhizinesi ake maviri muzimbabwe and kazhinji togara tichifunga kuti dai tanga takawanda vanhu vane mabhizinesi edu tine maassociations edu zvinhu zvakawanda zvinoitika kumba zvinhu zvinongoda kuti tiise mavoices edu pamwe chete akawanda tiudze hurumende yedu kuti izvi tinobvuma asi izvi hatibvumi asi kana munhu uri one uchingotaura then hazvina impact yakawanda economically saka ndizvo zvimwe zvatinogona kuita izvozvozvo
kune vamwe vasina havo zvipo zvemabhizimusi havana zvipo zvekupinda mune zvematongerwo enyika
zvakawanda vanhu zvinhu zvavanogona kuita zvokuti tikangotarisawo zviri kuitwa nemadiaspora ekune dzimwe nyika pane malessons akasiyana siyana vanhu atinogona kudzidza and vanhu vari kudiaspora vanofanirwa kuita think big kuti zvii zvaunogona kuita iwewe zvekuti unotengesa a service for example yekuti hazvina basa kuti uripo here kana kuti haupo